This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 9 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichiteya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inoti veruzhinji havafaniri kutya zvitevera mashoko ekuti pane murwere akachengetedzwa paWilkins Hospital muHarare mushure mekufungidzirwa kuti ane Ebola.
Dare redzimhosva rinoti hapana dzimba dzinoputswa kuEpworth nechitungwiza, makanzuro eko asina mvumo yematare.
Sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba muliswa vanonzi vambomiswa basa mudunhu iri, asi vamuliswa vanoti vachiri panyanga.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Hurumende inoti veruzhinji havafaniri kutya zvitevera mashoko ekuti pane mudzidzi wepaHarare Polytechnic anobva kuDemocratic Republic of Congo akachengetedzwa paWilkins Hospital muHarare mushure mekufungidzirwa kuti ane Ebola. Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa, avo vashanyira chipatara ichi nhasi, vanoti mushure mekuongororwa kwemurwere uyu haana kuonekwa aine chirwere cheEbola asi kuti ane malaria. Asi Dr. Parrenyatwa vatiwo vatumirawo kuSouth Africa zvakatorwa pamurwere uyu kuti zvinoongororwa kana aine Ebola. Vatiwo chipatara cheWilkins hachisi kushandiswa neveruzhinji pari zvino, kudzamara zvabuda pachena kuti chirwere ichi ndecheEbola here kana kuti kwete. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudzawo vatori venhau nhasi kuti murwere uyu anga achiongororwa kwemasvondo matatu kuParrenyatwa, asi akatanga kurutsa nezuro pamwe nekubuda ropa, izvo zvakaita kuti aendeswe kuWilkins. Chirwere cheEbola chauraya vanhu vava kuda kusvika zviuru zvina, zvikuru muLiberia, Sierra Leone neGuinea. Tabata Dr. Chonzi kuti tinzwe zviri kuitika.
Yesterday when we had this suspected case from Parrenyatwa Hospital, tikamutora kubva ikoko kuenda naye ku our isolation facility, we then had to subsequently do what we would ordinarily do, which is to move among my services to BRIDH to protect both the my patients aripo ne community so that we don't mix. It becomes very difficult to contain movement and control it. Kana vakanzwa kuti pane suspected case, you then don't know how they will go. Vanogona kusinika behind your back, vaida kunoona kuti chii, and in the process vanenge vasiri well protected. So we only leave trained staff dzinenge dzine enough protective equipment at Wilkins, ndo vanenge vaine access to the suspected case. So the one that we have here zvino izvi, the suspected case, it's highly unlikely that it would be Ebola, but you want to sometimes be overcautious since this would have been our first case. And we also wanted to test our system to see what it would be under the kind of good case.
Saka makaenda saka muri kuendesa kupi ongororo yenyu kuti muone kuti munhu uyo ane Ebola here kana kuti ahana, munoendesa kupi matests acho?
Tinoendesa South Africa kujobe.
Munotarisira kuti anodzoka rini marizao dzacho?
We are hoping that by weekend, but if you look at the case, just the case as it unfolds, it is highly unlikely because it is not meeting the case definition where you need to have a history of travel to an area in Ebola or direct contact with somebody that infected Nema fluids. So the patient is not meeting that criteria.
Saka mungazi kuti munhu akabva nekupi here Dr. Jones?
Yeah, well, normally, because we don't want to stigmatize or create my issues, but ari kubva mu 104 dziri muregion.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vari parunare muHarare.
Dare repamusoro nasiramisa kupwanywa kwedzimba kuEpworth mumutongo watambirwa nevagari vemunzvimbo iyi. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipanyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaNicholas Matonsi vatura mutongo wekuti Epworth Local Board pamwe nehurumende vamire kupwanyira vanhu dzimba mumusha weEpworth uri kumahombekombe kweguta reHarare. VaMatonsi vati vanenge vachida kupwanyira vanhu dzimba vanofanira kutanga vatsvaga mvumo kumatare vasati vaita izvi. Mutongi wedare ati kunyange hazvo pasina mutemo wakadzikwa unoti vanhu havafanire kubviswa pavanogara zvisiri pamutemo seuri kuSouth Africa nedzimwe nyika. Bumbiro remutemo yenyika rinokoshesa kuti munhu wese ave nepekugara. Saka nokudaro, bumbiro remutemo idzva ndiro rinofanira kutevedzerwa kudzamara mitemo yose yananganiswa nebumbiro iri. Gweta ranga rakamirira vagari vekuEpworth vatonderai Batasara vatsinhira zvaturwa nedare.
Nekuti pakauyiwa masikati vakauya vakadhimorisha dzimba nezvinhu mukati vanhu tikatiza takandirwa matiegasi. Manheru vakauya vakatirova zvakare kune vakatokuvara 23 zvakanyanya.
Zvichakadai vaBatasara vati mutongo waturwa nedare uyu uchasungira vari muhurumende kuti vasapwanyire vanhu dzimba vasina kupiwa mvumo nematare. Vamwe vagari vekuchitungwiza vakapwanyirwawo dzimba nekanzuro yavo asi dare rakati nyaya iyi hainganzwikwe nechimbi chimbi.
Ndinofunga kuti mutemo uyu mutongo wapiwa nedare uyu unovabatsira vanhu vagari vese vemuZimbabwe kusanganisira nevagari vekuchitungwiza. Nekuti mutongo uyu unotaura kuti munhu abhiswe panofanirwa kunge paine court order. Ende handifunge kuti vanhu vanga vachida kubvisa vanhu vekuchitungwiza havane court order. Saka kureva kuti havakwanisi kuti vachienda vachinovabvisa nyangwe zvazvo nyaya yavo yanzi haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi.
Kupwanyirwa kwakaitwa vanhu dzimba kuEpworth nekuchitungwiza kwakakonzera kuti vanhu vazhinji munzvimbo idzi vasare vasina pekugara izvo zvakashorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vagari vekuEpworth vakaendesa kumatare gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKembo Mohadi, mukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri pamwe neEpworth Local Board vachiti kuputswa kwedzimba dzavo kwakanga kusiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mashoko atiri kutambira anoti utungamiri weZANU-PF kumaShonaland West vambomisa sachigaro wedunhu iri vaTemba Muliswa pamusangano weProvincial Executive Committee unonzi waitwa pachinoi University nhasi masikati. Vachitaura mushure memusangano uyu, imwe nhengo yeProvincial Executive Meeting yeProvincial Executive vaZiyambi vati vanhu makumi maviri nevasere vavhotera kuti vaMuliswa vabviswe pachigaro. Asi vaMuliswa vanoti vachirisa chigaro nekuti vanhu vapinda mumusangano wanhasi havana masimba ekuvabvisa sezvo vanga vari vashoma pane vanodiwa nemitemo yebato. Izvi zvatsigirwawo neimwe nhengo yedunhu iri vaKindness Paradza vanovawo nhengo yedare reparamende. Ngatinzwe hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Zvavaita hazvibvumirwe nemutemo nebumbiro remutemo weZANU-PF. Saka hapana chitiko chavaita, hazvina zvazvinoreva. VaMuliswa ndo vachiri mukuru wedu weprovinsi, ndo chairman, ini ndini munori mukuru weprovinsi. Saka hapana kana chachinja ipapo. Saka vanga vachiita havo dambe tambe ipada yavanga vachiita.
Vanhu muZANU-PF vari kunzi vakugadzirira nyaya yekuti pangangodiwa munhu angazonga achitora matomu kubva kuna vaMugabe kuti ndio here nyaya iri kuita kuti zvinhu zvinge zvichiitika izvi.
Sokuona kwangu ndiko kwakananga nyaya yacho, asi zvino maitiro acho hazvinoda kuitwa handiwo, fanira kuitwa negwara. Kana vati havachada vaMuliswa vanogara pasi voti vashedza kavaMuliswa tese katiripo tiri dare reprovinsi tobva takurukura nyaya yacho, kwete kuti mumwe asipo vamwe vasipo imogara pasi pemuti muti hanzi takuda kubvisa munhu akasarudzwa nevanhu. Hazvikwanisiki izvozvo. ende atizvumire ende uchiri kuziva here kuti mashondo mashoma shoma apfuura kukariba president vedu vamugabe vakati ivo kubvira iye zvino kusvikira pacongress havadi mhirizhonga tinofanira kuenda takabatana kucongress sevana vezanup amai mugabe nezuro kuharare vari parari muharare vakataura futi kuti tinofanira kubatana ende todanana toita chinhu chimwe chete sevazanup asi kukati kwapera maawa anokwanisa kuita kumaviri woona vamwe vanhu vaakuda kuita zviganani
nhengo yemashonaland west province executive committee vakaines paradza vachitaura vari parunare kuchinoi nasandra nyaira westudio 7 Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wezanup f vasimon kaya moyo pamire bato ravo pane zvaitika kuchinoi izvi zviri kuitikawo kuchinoi zvinoitika panguva iyo muzanup f muine kurwira masimba pamberi pekongresi yebato ichaitwa muna zvita
Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti zvigadzirwa zviri kubva mumakambani ari munyika zviri kuramba zvichidzikira zvichikonzerwa nekuoma kwezvinhu munyika. Sangano iri nezuro rakaburitsa gwaro reongororo yemashandiro yemakambani anogadzira zvinhu yarakaita mumatunhu aromana anoti Mashonaland, Matabeleland, Midlands neManicaland. Gwaro iri rinoratidza kuti zvigadzirwa zvakaderera nezvikamu zvitatu nezvidimu zvitatu kubva muzana kana kuti 3.3%. Sangano iri rinotiwo zvimwe zvikonzero zvekuderera uku kudzimwa dzimwa kwemagetsi, kushomeka kwemari iri kutenderera munyika uye kudzikira kwevanoda zvigadzirwa zvemunyika. CZI inotiwo zvakabuda muongororo iyi zvinoratidza kuti makambani akawanda ari kushanda ari pasi pezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zvakaburitswa muongororo iyi ndizvo zvaragara richitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani zvichionekwa nekumiswa kuri kuitwa vanhu mabasa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo pamusoro peongororo iye.
Zviri kubuda izvi zviri kuratidza kana kutenderana nemashoko abva kusangano revashandi kuti vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. Inyaya taigara chingotaura nezvayo kuti vamwe kuhurumende vangangoti zvinhu zviri kunaka. Asi zvatinoziva isizvo ndezvekuti hapana zviri kunaka, vanhu vari kurasikirwa nemabasa akawanda mazuva ese. Chechipiri, dambudziko rinozoteera richibata kunyanya isisu varombo ndezvekuti kana iyo manufacturing ichiberera zvakadaro zvinoreva kuti kuretaini uko tichaona zvinobva kunze ndizvo zvinenge zvakutowanika kumashelves.
Izvi zvinozorevei kuvanhu vepasi nevashandi vari kumiswa mabasa ava?
Vakawanda vanoziziva kuti pane mataxi zvakati kuti taurwa nehurumende pane zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika. Kana mashofs aakushayika zvinhu zvomuno, izvozvo zvinobva kunze kwenyika zvinotouya zvakudhura. Saka zvinotoomera ivo vashandi vavo vari kurasikirwa nemabasa. Saka haisi chinhu zvakanaka kuti manufacturing yedu ioneke ichidzikira zvakadaro.
Zvii zvamungakurudzirawo sesangano revashandi reZCTU?
Chekutanga ndechekuti hurumende ngaikwanise kuona kuti zviite nyore kuti tiwane vanokwanisa kupatina nevamwe vedu vari kunze vane mari kuti vakwanise kuinvesta munyika kana kucreata tingati environment inenge yakatinakei yekuti munhu aisa mari yake zviite nyore kuti akwanise kukwanisa kuwana nzuzo pamari yake nekuti hurumende ngaione kuti pane mari zvinowanika zvokuti vanhu vanokwanisa kuenda kunotora mari idzodzo vachida kukwanisa kuita recapitalize kumafactories avo. Hurumende ichiona kuti nyaya dzemagetsi idzi tingavaka here mastations akati kwanei kuti magetsi agare aripo mvura iwanike. Ndizvo zvatiri kutarisana kuti hurumende yange yafokasa pane nyaya idzodzo. Tiri kuona kuti iyo zvino kunenge kusina ma efforts akadaro aripo pachena ano encourage kuti vanhu vakwanise kuinvesta mari dzavo.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Muno kwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori wemabhuku ane mukurumbira muFrance Patrick Modiano ahwina mubayiro we 2014 Nobel Prize in Literature. Modiano apiwa mubayiro nepamusana pezvinyorwa zvake zvinotaridza kupinda nechisimba kweGerman muFrance kana kuti Nazi occupation pamwe nezvakaitwa nemaNazi muFrance. Sangano reSwedish Academy rapa mubayiro wemiriyoni imwe nezana rezviuru zvemadhora kumunyori uyu uyo ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe pamabiko aitirwa muStockholm. Modiano akaberekerwa muParis muna 1945. Mwedzi miviri hondo yechipiri pasi rose yapera muEurope.
Vatungamiri vevadzidzi vanga vachiratidzira muHong Kong vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti varambe vakagara muzvivakwa zvehurumende. Mashoko ekurudziro iye anouya zvichitevera danho ratorwa nehurumende rekumisa hurukuro dzanga dzakatarisirwa kupodza gakava riri mudunhu iri. VaAlex Cho veHong Kong Federation of Students vashora nhasi hurumende nekumisa kwayaita nhaurirano idzi, vachiti vadzidzi hapana zvavaita zvinganzi ndizvo zvakonzeresa kuti hurumende ibude munhaurirano idzi.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti pasi rose rinofanira kuti rikwanise zvikwanisiro zvakapetwa kanosvika makumi maviri kuitira kuti rikwanise kurwisa chirwere cheEbola muWest Africa. VaBan vataura mashoko aya muWashington pamusangano weWorld Bank pamusoro pedambudziko rechirwere cheEbola. Musangano uyu uri kupindwa nevakuru vakuru vedzihurumende kusanganisirawo vatungamiri venyika dzavhiringidzwa nechirwere ichi dzinosanganisira Guinea, Liberia neSierra Leone, avo vataurawo pachishandiswa vhidhiyo vari munyika dzavo. VaBani vati rubatsiro ruri kudiwa nechimbi-chimbi runosanganisira motokari, zvikopokopo, mbatya dzekudzivirira vashandi pamwe nemamobile labs. Nemugovera pasi rose richange richicherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzemwanasikana kana kuti International Day of the African Child. Zuva reInternational Day of the African Child izuva rakananganawo nekuti mikana pakati pemwanasikana nemwanakomana inge ichienzaniswa. Hurumende nemasangano akazvimirira oga vari kugununguna kuti kodzero dzemwanasikana dziri kuramba dzichityorwa uye vari kutiwo kurodzwa kwevana sikana vari vadiki kubatwa chibharo uye kutadza kuwanisa vanasikana mikana yekuenda kuchikoro ndemamwe matambudziko akasangana nemwanasikana. Gore rino dindingira nderekutarisa kusimbisa kodzero dzevanasikana uye kumisa mhirizhonga kuvana ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Glanis Changachirere vesangano reInstitute for Young Women's Development pamwe namuzvare Nyari Mashaya Mombe avanotungamira sangano reTag Alive. Tatanga nekubvunza muzvare Mashaya Mombe kuti dzidzo yemwanasikana yakamira sei muZimbabwe.
Yemwanasikana ndinofunga inini kuti zviripo zvati zvaitwa negovernment yedu. Tichitarisa tichikombirawo maybe atina kumastatistics pachirungu ekudzidza kwevanasikana kubva patinga tiitoka independence. Tingangoti kuti tichikombirawo futi nemuAfrica medu muno mushamisika musi unoyu takange tina muzvare kaKenya vekuKenya anwaye CNN Giro, anushana ni wanasikana, atiti uza, kuna uchegela, kuti, on about 29%, kewa anavari kukosa kuenda ku secondary ku Kenya. Saka zakati leo tutitarisewe kutu kutusa Zimbabwe, isusu namba yedu kwa anavari kuenda ku secondary.
Muzware changachirere, muruku wana sei mamiru wakaita nyaye zidzo, tutitarisa zidzo ye mwanasikana Zimbabwe.
Ya, ndichitenderana nezviri kutaurwa naNyari, ndinoona sekuti pari zvino tiri kuona tine danho revana vakati wandei vari kukwanisa kunge vachienrolewa into schools. Vazhinji vacho vari vana vasikana, zvikuru sei vanenge vachitanga vachiri vana vechidiki vachitanga pagrade 1 apa. Asi tichizokwira kumusoro tiri kunoona kuti patinenge toenda kunana secondary school, tiri kuona nhamba yedu ichiita ichidzikira zvishoma nezvishoma. Vana vasikana vazhinji vachisara, vanakomana variro vanoenderera mberi. Tichizopfuurira zvakare tichiona kuti kana toenda kumatanho edzidzo yepamusoro aya akaita sekumayunivhesiti, nhamba dzedu dzinongoramba dzichingodzikira. Asi tichitarisawo zvakare kuti gavhumenti chii chairi kumboita kuti iedze kuti vana vasikana varambe vari muzvikoro, tiri kuona isusu kuti vari kuuya nemitemo yekuti iyo vana vechikoro mazuva ano havatenderwi kunge vachidzingwa muzvikoro nekuda kwekuti havasati vabhadharirwa mari dzechikoro, kana kuti atingati mama school fees. Chiri chirongwa chinogona kubatsira kuti vana zveshuwa vasange vachiluza out, zvikuru sei vanasikana, nekuti tinoona kuti panoshayikwa mari yedzidzo mumuri, munhu anokwanisa kuchekereseka zviri nyore mwanasikana, nekuti pachine pfungwa iyayo kuti mwanasikana hatikwanisi kunge tichiinvesta maari.
Todzoka kwamuri muzvare mashaya mombe, mungati hurumende iri kuita zvakakwana here kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanasikana panyaya dzedzidzo?
Sekundataura kandambozviita kuti hurumende yedu pane zvayaita, asi tingangoti panewo zvakawanda zvavanogona kuita kuti budiriro yemwanasikana inge ichienderera mberi, sekutatazviita kuti zvechikoro kuti mwana vapave mutemo uyu wakaiswa ukwanise kuti mwanasikana kana kuti nemwana vana vacho vese vakwanise kupinda muzvikoro, pekutanga tanga vagone kupinda muchikoro then vogaramo. Koitawo mitemo yekuti vana vasikana varambe vari muzvikoro zvichienderanawo nemitemo inoita kuti vasawane mhirizhonga dzakawanda dzinovakanganisa muupenyu hwavo.
Todzoka kwamuri muzvare changachirere, mamunombofamba muchitaurawo nevanasikana, zvii zvavari kutaurawo nenyaya yedzidzo zvavari kuti zvikaitwa zvinogona kuti zvivaitirewo nyore mumaruomo?
Tinoona kuti kune zvakawanda zviri kutarisirwa nevanasikana kuti zvinge zvichiitika zvigovabatsira mukuedza kuvandudza dzidzo yavo. Zvimwe zvinova zvinhu zvavari kutarisira kuti zvinge zvichiitwa nenharaunda dzavagere, uyezve zvimwe zvavari kunge vachitarisira kubva kuhurumende yedu. Ndinoona mazuva ano nyaya iri kunyanya kunetsa iri kutyisa vanasikana vadiki inyaya yekuroodzwa vachiri mumazera madiki diki.
Muzvare Mashaya Mombe, ngatitarisei mhirizhonga kumwanasikana, zviri kufamba sei muZimbabwe?
Zviri kuwanikwa mhirizhonga yatingati chibharo mazuva ese. Tinofonerwa kutedze live studio, kune mwana nhingi abatwa kwakati, kune mwana nhingi abatwa kwakati.
Avo vanga vari muzvare Nyari Mashaya Mombe, mukuru wesangano reTag Alive, vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvare Glanis Changachirere, vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women's Development, avo vanga vari parunare kuBindura.
Sangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe rinoti nyika inoda vanhu vane unyanzvi vakawanda kuitira kuti vabatsire nyika. Sangano iri rinoti vanhu vazhinji vane unyanzvi uhu vari kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika.
Mutungamiri wesangano iri vaDonathan Moyo vanoti vari kushanda nehurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vaone kuti mashandiro enhengo dzavo agadziriswa. VaMoyo vanotsanangura kuti sei hurumende iri kurasikirwa nemapharmacists.
Tinowirirana nazvo samari isusu vePharmaceutical Society of Zimbabwe
tinodemba kuti dai mafarmacists vawanikwa nzvimbo dzese whether vari muhurumende kana varikushanda muprivate sector tinozvikurudzira zviguru pari zvino iyi nyaya yemanumbers aripo kuti vashoma variko kuhurumende saka tinokurudzira kuti vanhu vaende mafarmacists vanoshandira kuhurumende
asi chii chiri kupa kuti vakawanda vasarudze kubuda munyika kana kuzviitirawo mabasa avo vega
zvikurusa inyaya yemari pharmacist anozviedzawo semunhu ari professional ane uraramo hwaanodawo ane tariro muupenyu dambudziko riripo inyaya yemari inowanikwa zvikurusa munhu kana achishandira hurumende vakawanda vanoona zvakakodzera kuti vavhure mabhizinesi avo vega vavhure mafarmasi avo vega vashoma vari kubuda kunze kwenyika
muri kumboitawo here misangano nehurumende muchikurukura nezvenyaya idzodzi nematambudziko amakatarisana nawo
sangano repharmaceutical society rinobatana zvikurusa nana mazvikokota kuhurumende kurusa madirector variko vepharmacy services asi musangano watatinawo kubva musi wechina chakapera chishanu nemugovera patakadaidzawo vapari renyatwa ndiyo yanga iri nyaya yanga iripo kuti ngatikurukurei tiyanane panyaya yekuti pharmacist anombodiwa chirudzii anoitei uyezve ndeupi mutsauko waanogona kupa munharaunda kana kuti muhurumende
mutungamiri wesangano repharmaceutical society of zimbabwe vadothan moyo vachitaura vari parunare muharare
yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira yekutanga inoti ndinotanga nekukwazisa studio 7 team ndichiti basa sebasa ndinodadane nepfenyuro inotaura nekuburitsa chokwadi rambai makadaro kuno tinokutsigirai takawanda ndikwazisirei vose vakateerera nevagari vemumagunje ndini zviito wairesi kwasabhuku mbirimi kumagunje ndafara nekutenda zvikuru
maswera sei vamushamarari ini ndaswera hangu ndinoda kukwazisa baba naamai vangu navose vanondiziva ndinoti hama wee tose ngatigadzirirei mumaminda medu nguva iripo tisakanganwa ndinodazve kukwazisa vatete vangu vakaroorwa kwachikoso kwamachona ndinoti vatete chii kurova kudaro ndatenda hangu vamushamarari ndini wenyu wemazuva ose Livson Simango Mutuda Matahe amen
muri sei vakomana Blessing naJonga basa munogona zvisingaiti ndiri kutsvaga mukoma wangu anonzi Noel aigara kuzaka anasisi vake vanonzi Agnes vanobva kuzaka kana pane vanovaziva ndibatsirewo please iye kana akateerera ngaandifonere panhamba dzinoti 071-311-2425 nhamba idzi zvakare 071-311-2425 ndini Ishumayo Jenyura kugokwe
makadii mukoma Jonga naBlessing sando dzenyu basa munoziva munotipawo nhau dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera rambai muchirovera bhora mberi hatiregere kuteerera ndimhoreserewo wese vanondiziva ndini tatenda maretso kwarusape samukange village
mumwe muteerera anoti handei mberi varume nenhau dzechokwadi ndini Gibson tichaitonga saruwaka kuhonde bani chikumbiro changu vatori venhau vashoma todawo vamwe kuno kwahonde kune zvakawanda zviri kuitika ndikwazisireiwo hama dzangu vanoera nyere vose ngevadii vane bambo ngevamai nevapwere vane makombe vana mai vangu nzara ndode kuyamwa maiyo navose vanondiziva pasi rino ndinoti kwaiwai hama neshamwari ndatenda nekuverenga yangu tsamba ndava sarovaka ava vachitaura nerurimi rwamai kuhondeyo
aiwa vateereri tinoti rambai muchinyora tsamba nguva yedu ndo inenge yafamba tichaverenga dzimwe mangwana
asi musakanganwa kuti muchirongwa chelive talk tichakupai mukana wekuti mukurukure pamusoro pematambudziko anosangana nevanasikana munyaya dzedzidzo
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
hurumende inoti veruzhinji vafanire kutya zvitevera mashoko ekuti pane murwere akachengetedzwa paWilkins Hospital muHarare mushure mekufungidzirwa kuti ane Ebola
sachigaro vezano PF kumashonaland west vatemba muliswa vanonzi vambomiswa basa nedunhu ravo asi vamuliswa vanoti vachiri panyanga Tava tashuka kumagumo yechirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemire nichitimurai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyera na Chris Kande.